Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekuthulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechitatu kukadzi 12/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yavakupa veruzhinji makupone ekutenga hupfu sezvo pane vanoita zvechikiribidi mukutengeswa kwehupfu. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanoti nhaurirano pakati pavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndiyo chete nzira yekubudisa nyika mumatambudziko mairi. Zvirimwa zvopera kudyiwa nemakonye kumashonaland west. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe varimi vemudunhu remashonaland west vanoti havachisina tarisiro yekuwana gohwo rakakura sezvo chibage chavakarima chave kudyiwa nemakonye. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti mwaka uno matambudziko emuminda akava momotera sezvo zvirimwa zvavo zvavakadyara zvave kudyiwa nemakonye munzvimbo dzinoti Makonde, Kariba, Hurungwe, Kadoma neSanyati. Mumwe murimi wekumakonde vatensen Chikanga vanoti chibage chavo chapera kudyiwa netumakonye tuduki tutema tunotanga kudya mashizha kusvika pamoyo.
Anodya mashizha, adya mashizha, tapedza kudya mashizha rukandira kunogara manje mumwe kugara mumwe atikitikiso nezuro kandai tukunya tivhura pakati peni kumakonde vayo vari vemwenga naona kakapinda vakati maatimaama atimaama zvino zvegirinandizvegiringai.
Vachikanga vanoti hapana mishonga yavari kuisa sezvo vasisina mari yekutenga mishonga, vachiti mari yakapera mukutenga mbeu nefotereza. Mumwe murimi wekumhangura vaenias Gwaradzimba vanoti vane tarisiro yekunhonga nhonga pakukohwa sezvo makonye ari mudunhu ravo ari kudya mashizha chete.
Da, zvimwe zvacho marwerwo acho haasi hamuzisisiteriboi mungoro wamashizha mwoyo uripa zvakaiba rinozoendaa kumwoyo uyai asi kurohwa chibage chakarohwa.
Mudhumeni mukuru mudunhu remashonaland west amai Siena Makaza vanobvuma kuti vakaita dambudziko remakonye erudzi rwe4 Army WM neAfrican WM zvikuru munzvimbo dzakaita seKariba, Sanyati neNgezi, asi vanoti dambudziko iri harina hari kuipa semamwe makore apfuura.
Muprovinsi muno muchakamboita dambudziko rebot African Army WM and the 4 Army WM zvinhu zvei zvakasiyana and takamboita ikubos but not to a large extent like we were experiencing in the last two seasons. The African Army WM infect yanga yatomboti garei garei isingawe but this time yangotanga kuita resurface kumadistrict Kariba, Sanyati, Ngezi but it's not a menace yakanyanya. That's the African. Then the 4 Army WM yakaintroduce kwa mai manji okay yakauya muna 2016-17 iyo ndo yanga iriko but I think farmers now they are prepared for it. Kwane mishonga yakawanda and also farmers vaakunyatsozva the damage through much teachings on awareness atinoita exactly vaanyatsozva the damage yainoita so they are aware and they can control it.
Amai Makaza vanotiwo varimi vanofanirwa kuchengetedza mvura iripo nekuita madhunduru anochengetedza mvura.
And also vavachiita kuto pairi kunaya kudai they should take advantage of conserving it for future use kana ichizenge yaenda. They can do ma tide ridging, or even if we have to make a sport, we need a more moral cultivated system, but I put my ever up in the past. And this is all got up, but I'm going to get up with the crop can start to use much that water and get that I have pinned. Unless the city one decides to get a ramo fish, Gavai changes his name, Muminda Mawe, Momoto, Portoli, Roma Porto, this is.
Amai makaza wanoti parizvino varimi vakarima chibage mahekitea anodarika zviuru zana nemakumi mana. Vanotiwo vari kukurudzira varimi kurima mbambaira, binzi nemasunflower nguva ino sezvo zvirimwa izvi zvisingade mvura yakawanda. Kuvhiringwa kwechibage nemakonye aya kuchaita kuti gohwo remudunhu rematsvanalend west ridzike panguva iyo Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika panguva yekukohwa gore rino. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti dambudziko renzara rinenge richaramba riripo sezvo matunhu akawanda asina kurima zvakanaka nepamusana pekushayikwa kwemvura mamwe matunhu achichema-chema kuti akaparadzirwa zvirimwa nemvura mupengo yakarova matunhu avo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijeno.
Hurumende inoti yava kupa veruzhinji makuponi ekutenga hupfu sezvo pane vainoti vari kuita zvechikiribidi mukutengeswa kwehupfu. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati dare remakurukota rabvumirana kuti veruzhinji, zvikuru sei avo vanotambudzika, vapihwe makuponi ehupfu, sezvo hupfu huri kunetsa kuwana muzvitoro. Amai Mutsvangwa, vati izvi zvakonzerwa nevavati makoronyera, ari kuendesa hupfu kumisika mitema.
Cabinet iri kubatikana zvikuru nenyaya yehupfu, price yehupfu yanga iri hupfu hausi kuonekwa. Cabinet yakanga yati hupfu ngautengeswe $50 kuti vese vari pasi vasingagoni kuwana mari yakawanda vagotenga. Vaona kuti pane vanga vaakuita zvisizvo vachitora hupfu vachiuwiga voutengesa nemari dzakawanda nekuti wakanga wakadzikira. Vaona izvo kuti aiwa regai tiise price pamarket price. Asi votarisa vese vatingati mavulnerable families kuti vawane makupons ekuti vatenge still at that subsidized price ye $50. Saka in a way it's just imwe nzira yekuita go round nyaya yanga yaya nematsotsi anga apinda mukati ekutora hupfu ubva uchaonekwi mumashops ubva uchaonekwi kana kuti wotengeswa nemari yakatowanda kukunda $50 iyoyo. Chitiri kubatikana nacho ipapa ndichikuona kuti vanhu poorest of the poor vaona hupfu vawanawo kutenga. Saka tiri kuti taakuvapa makuponi, kuponi anenge ainaro opinda musupermarket opa kuponi hachapiri mari opa kuponi opuwa hupfu wake.
Mashoko amai Mutsvangwa anotevera kukwidzwa kwakaitwa mutengo wehupfu hwerola mill kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe papakiti inorema makirogiramu gumi. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuedza pose painogona napo kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura kubhinga nezvekudya, magumbeze, mbatya nezvimwe zvakadaro, vachitiwo mauto pamwe nevecivil protection unit vanga vachitadza kubatsira mhuri makumi maviri neimwe chete dziri panzvimbo dzakakwirira apo padziri kutadza kubva nekuda kwemafashamo aya sezvo ndege dzemasoja dzanga dzitadza kubhururuka kwemazuva maviri adarika. Amai Mutsvangwa vati dare remakurukota rakurudzirawo America kuti ibvise zvirango zvayakatemera Zimbabwe vachiti zvirango izvo zviri kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Vati hurumende iri kufara kuti pane vamwe vanhu vakabviswa pazvirango neEuropean Union uye vari kukurudzira kuti vose vasara pazvirango zveEU vabviswe. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuita zvinhu zvakawanda zvakafanana nekuvandudza nyaya dzemashandiro evatori venhau, kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuti sarudzo dzemunyika dziitwe mune zvakanaka nguva dzose senzira yekuratidza kuti munyika mune utongi hwejekerere. Asi MDC inotungamirwa navanelson Chamisa inoti haina chivimbo nehurumende yezanu PF kuti ingagadzirise zvakanaka mafambisirwo esarudzo munyika. Munyora anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vati sarudzo dzose dziri kuitwa munyika hadzisi kuitwa zvakanaka. Vashaurawo nevatori venhau gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vati Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checoronavhairasi icho chakatangira kuChina.
Vamoyo, vatiwa vave nematest kits mazana matatu ekuongorora vanenge vachipinda munyika kuti havana chirwere ichi here kana kuti kwete, vachiti matest kits aya anokwana asi haasi mashoma. Vati hurumende yava kutevera vanhu mudzimba vanenge vachibva kunyika dzine chirwere ichi ichiongorora kuti havana chirwere ichi here kana kuti kwete.
Takuvati izvino vakutofanira kugara murumu yavo vega inonzi self quarantine. Anotoenda imomo murumu opedza 14 days up to 21 days in fact 14 ndiyo minimum. Tomeka sure kuti munhu iyeye anomonitwa daily, you know. Kudhara taiti anongouya ofamba achingozodai zvonzi uya tokumonita. Iye zvino taakuti munhu wese anotofanira kugara nzvimbo 1. Pamba ipapo kapane vamwe vomutsvangira nzvimbo yake yegau. Even mune hama yenyu yabva kuchina nyanga ari mudzimai wenyu chaiye munotomboti ha chindai ukoko. Topedza 14 days, you know, muri ikoko tichikungokusvitsaiwo zvino. Kuti tisawana chirwere ichi anotinoona. Saka isolation iyo quarantine iyo self quarantine ndo yapo ndo yataa kutoita iyo.
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika chiuru zvikuru kuChina, uye vanhu vanodarika zviuru makumi mana vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanyika kadiki karumakomo keLesotho kakapinda munhoroondo muna 2017 yekuve nyika yekutanga muAfrica kupa rezinesi rekurima mbanje yekushandisa mukurapa. Nyika iyi yaita imwe nhoroondo zvakare mushure mekusaina zvibvumirano nevekunze kuti vange vachitanga mabhizimusi ekuburitsa zvigadzirwa zvizere kubva mbanje iyi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varumbidza gweta guru renyika vaWilliam Barr nhasi nekupindira kwavo munyaya yezveuori mune zvematongerwo enyika yechipangamazano chavaTrump, Roger Stone, nekutsvaga mutongo uri pasi mushure mekunge vachuchisi vakomekedza mutongo unogona kusvika kumakore mapfumbamwe. Apo pasi rose rakachema kushaya kwachiremba wechidiki wekuChina uya akasungwa nemapurisa mushure mekuburitsa chirwere checoronavirus. Mashoko ekuti mumwe chiremba akaburitsa chirwere cheSARS makore 18 adarika ari muhusungwa ari pamba pake muBeijing ashamisa pasi rose. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirwa kuti zvitevere kurudziro dzekudzivirira kubatwa nechirwere checoronavirus disease 2019 kana kuti COVID 2019 dziri kupiwa nemapoka ehutano munyika dzazvigere kuitira kuderedza mukana yekuti zvibatwe nechirwere ichi. Chizvarwa cheZimbabwe uye varisa chigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, avari kuSweden, vanoti nyika imwe neimwe iri kuburitsa mashoko ekushambadza nzira dzekuti vanhu vange vachizvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
chirwere ichi chirwere cha shunguruza vanhu pasi rose cha katangira kuChina kuWuhan Hubei province asi pari zvino chatekeshera chasvika kumacontinents anosvika mana pari zvino asi takatarira vana veZimbabwe hatisati tave necase yakatitanzwa pari zvino yeZimbabwean person ati ainfectwa nechirwere ichi kana atawana chirwere ichi asi vatiri kunyanyotyira pari zvino tine vana veZimbabwe vanga vari kuChina tine mastudents kana kuti vadzidzi vanga vari kuWuhan province kwakatangira chirwere ichi vatisiri kunyatsoziva pari zvino kuti zvakamira sei pavari vakaona rubatsiro here uye hapana here akakanganiswa nechirwere ichi
tichitarisawo uwandu hwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoona here paine chenjedzo dziri kupiwa kuvana veZimbabwe vari kunze mukufamba kwavari kuita
hongu ichokwadi kuti vana veZimbabwe vakatekeshera nepasi rose vachifambidzana nekudyidzana nedzimwe nyika asi chinotipa tarisiro ndechekuti kunyika dziri kunze dzakawanda dzine mahealth systems akati simbei uye tiri kuona zvekare information yakawanda kunyanyanya iri kunyanyoshambadzirwa nesangano reWorld Health Organization richidzidzisa vanhu kuti vangazvichengetedze sei kubva muchirwere checoronavirus saka tinoti risk pari zvino ishoma yekuti tingati vanhu vangavabate chirwere ichi munyanyofamba vari kunze kweZimbabwe pane dambudziko ratiri kunyanyoona muZimbabwe nderekuti tichine kudyidzana kwakanyanya nechina tichine ndege nevanhu hobho vari kubva kuChina zuva nezuva vachipinda muZimbabwe ipapo pane threat yekuti tinokwanisa kuita risk yekutakura chirwere ichi chichipinda muZimbabwe tinoona zvekare kuti Minister of Health vaObadiah Moyo vakati vanhu vari kuzviita vanoti self quarantine kureva kuti hatina an enforced quarantine kana kuti munhu achinge apinda muZimbabwe achisuspectwa kunzi ari kubva kunyika ine utachiona uwu anoiswa paanoongororwa nehurumende nevashandi vezveutano tinyatsogutsikana kuti munhu haasi kunzwa chirwere ichi munyika saka paself quarantine apo ndo patinoona kunge pane risk yekuti chirwere chinaona kutsapurira chopedzera chapinda munyika
imi muri kunyika yeSweden kwakamirawo sei panyaya yechirwere ichochi uye ndezvipiwo zviri kuitwawo nehurumende yeSweden kune zvizvarwa zvekunze nezvemunyika kudzivirira chirwere ichi
pari zvino kesi yatakangonzwawo tichitarisa mumapepanhau kwakangoita kesi imwe chete yecoronavirus asi hatingati kuno kune dambudziko revhairas iri yatatitambwa uye kwatiriwo tinenge tichingoudzwawo mumaterevhizheni nemumapepanhau kuti tingazvidzivirire sei kana tichinge tatanzwa masymptoms ekuti pamwe une flu uri kudziya miri kana kuti uri kukosora zvakanyanya womhanya pachipatara chiri pedyo pari zvino hatingati pane any incident hombe yatatitaona pari zvino
vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vachitaura vari parunhare kuSweden neStudio 7 mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nhaurirano pakati pavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndiyo chete nzira yekubudisa nyika mumatambudziko airi taurai Shava anotipa nyaya iyi
vachitaura nevatapi venhau mubulawayo nezuro vachamisa vakati maonero avo ndeyekuti dambudziko guru riri kuita kuti nyika irambe iri mumatambudziko inyaya yemakakatano anoramba achiitika munyaya dzesarudzo vakati kunyange hazvo zvichiratidza sechinhu chakaoma panofanirwa kuve nenhaurirano pakati pavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachamisa vakati ivo semutungamiri vanogona kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire uye izvi zvigobudirira asi panogona kuve nekudeuka kweropa izvo vakati hazvifanirwe kuitika asi kuti pangove nenhaurirano dzekupedza makakatanwa ari pakati pavo navamunangagwa
elsewhere in Egypt in Syria people have had to lose lives so that people come to a negotiating table but why can't we then save lives and have dialogue to save lives rather than lose lives so that we have dialogue but if that is not done we have to mobilize people
kudzimwe nyika dzakaita seEgypt neSyria kwakafa vanhu vakawanda kusati kwave nekutaurirana pakati pemativi aipokana. Kwosai tisingakwanisi kuti tichengetedze upenyu hwevanhu nekuti tiite nhaurirano pane kuti tozoita nhaurirano ropa revanhu rambodeuka. Kana zvokuita nhaurirano zvikaramba, tichataura neruzhinji nekuti vanhu ndivo vane simba rekuzvisarudzira ramangwana ravo. Asi tinoda runyararo munyika medu, uye aya ndivo mashoko andiri kutaura kuSouth Africa, kunyika dzekuSadak uye nekunyika dzeAfrican Union. MuZimbabwe muri kubvira moto, uye moto uyu unogona kusvika kune dzimwe nyika dziri muSadak.
Vachamisa vakati rimwe dambudziko guru riri kudzorera nyika kumashure enyaya yehuori. Vakabvuma kuti kune mamwe makanzura nevamiririri veparamende vebato ravo vanobatwawo munyaya dzehuori, asi vakati vose vanoita izvi vachadzingwa mubato. Vachamisa vakati bato ravo riri kutora danho rekuti vatungamiri vose vasaine mhiko inodzivirira huori.
Within the MDC, we are actually enforcing a new rule to say that you must sign what is called the Real Change Code of Ethics and Values. You are not allowed to benefit from where you are. I know in Africa we have this saying to say a goat eats from where it is tethered. It's a very serious issue. It's a tendency.
Kana uri pachinzvimbo cheutungamiri, haufaniri kuzvipfumisa nekuda kwekuve pachinzvimbo ichi. Ndinoziva kuti kune chirevo chekuti mbudzi inofurira payakasungirirwa, asi iyi inyaya yakakosha zvikuru, itsika yakaipa kuita zvakadaro. Tikatarisa pane dzimwe nguva, tinoona kuti upenyu hwemamwe makanzura kana vamwe vamiriri veparamende hunochinja nekukasika kana vapinda muzvinzvimbo izvi. Izvo hazvina kunaka nekuti chinangwa chekuti uve mumiriri wevanhu hakusi kuti uzvipfumise, asi kuti ubatsire kushandura upenyu hwevanhu.
Vachamisa vakati chimwe chezvinhu chinokanganisa makanzura avo kuti aite basa nemazvo inyaya yekupindira nenzira dzisina kunaka kwehurumende mukutongwa kwematunhu.
The biggest challenges we have had in cities is that we are in charge of the cities but do not control the cities. In most cases, ZANU-PF is actually controlling the cities.
Dambudziko guru ratinaro mumaguta nemadhorobha nderekuti nhengo dzedu ndidzo dzakasarudzwa kuve makanzura, asi havana masimba ekupa utungamiri munzvimbo idzi. Bato rezanupf ndiro rakabata matomu. Rinoita izvi nekuudza makanzura zvekuita kuburikidza nezviga kana mitemo yakasiyana-siyana kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo panyaya iyi. Nhasi vachamisa vaita musangano nevakuru vakuru vebato ravo vedunhu revulawayo pasi pechirongwa chavari kuita munyika mose nenhengo dzavo, asi musangano uyu wange usingapindwi nevatapi venhau. Mune imwewo nyaya, sangano rePollard rinoti ratora chisungo chekuti hurumende imbomira kuvandudza chimwe chikamu chebumbiro remutemo wenyika. Muzvinafundo Love More Madhuku, sachigaro wekomiti inoona nezvemitemo muPollard, vaudza Studio 7 mushure memusangano wePollard nhasi muLulawayo kuti vari kutarisira kusangana nemutungamiri wenyika nemusi wemuvhuro kuti vasvitse chisungo ichi.
Toda kuisa mitemo yese yemaelections yekuona kwatinoita ingaita kuti musarudzo iitwe free and fair. Tonyora bhili roro kubva pasection 1 kusvika pasection yainopera, toenda naro kuhurumende kuti izvi ndozvatinofunga zvinofanira kuitika zvichitipa mutemo wakanaka we my elections.
Pamubvunzo wekuti Pollard inofungei nemaonero ekuti vamunangagwa navachamisa vanofanirwa kutaurirana kuti nyika ienderere mberi, vamadhuku vati havabvumirani nemaonero aya sezvo vati nyika ingatadze kufambira mberi nekuda kwekusawirirana kwevanhu vaviri.
Kutokanganisa kuona dambudziko remunyika kuti kune makakatirano pakati pachamisa namunangagwa, izvozvo zvatingati vanhu vese tiri 15 million vemuZimbabwe tofungawo ndozvakamisa kuti nyika isafamba. Kutokanganisa maonero ekufamba kwenyika, nyika isu mumaoko mevanhu vaviri.
Vamadhuku varamba maonero ekuti Pollard mumubatanidzwa usina basa uye uri kutambisa mari yenyika, vachitiwo nevamwe vavo vakaona zvakanaka kuve mumubatanidzwa uyu senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vesangano rePollard vange vane musangano nemapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira hofisi yemuchuchisi mukuru pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission senzira yekuziya matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya dzehuori uye kusave nekuwirirana nerunyararo ruzere munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinonzwa zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Musanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kukwira kuri kuita mutengo wehupfu. Regai timboverenga zvanga zviri kunyora vanhu pa Facebook page yedu. Babson Tapuma ati 10 kg i6 US kuno kushamba. Bought 10 kgs per 50 bond per TM kumapisa. Andrisi Viega arikuti kwa mkumbura i130 bond. Regaiti nzigo kufa kune vamwe vatataura navo vangavari pachitoro changachi chitengesa ufu vachibva wazowa na iwo mtengo we ufu uyu uchinji kwa varipo.
Kinene njonzi nome ni makore ndiri kwa kecheche Chipinge.
Kwa kamira sei panyaye kukuizwa kwe mtengo we ufu ne urumende.
Ziri kutuwa tishamisa ni uti watu kuira tiri mulaini asi urumende ndoe nufana ugavira kuruwazi wakwe wano ndoe angai singa fandu uti kuizira upasi. Zato zato tishamisa uti iyo urumende kana ukuiza. Atila rami kani kuda kukuti hawa remekezi kujero zedu.
Saka ufu yu mawani kwa uchikuizwa kubwa pa mari kuenda pa mari.
Ufu uchiu ya maini Richard wa uchimbo itama 50 bond. Nasi watombo tenge suwa ni 50 wa nitulipa laini ukambo itase wa miro tu wapera. Asi wazo vaipa hapo watu kuizu wazo uti ufu wabuto sika ku $80 10 kg.
Imi vata na ngurele kutise iwa wani kwa hivyo vachikuiza mutengo uyu.
Kutsanangura iwa vanongota uroti isu kwa tiku oda ufu we Grain Millers Association wacho ndo vakuiza price asistosha wati vakuiza price say iwa vaita ura utichikafu chekuti kimbo famba tinacho saka iu urumende inoti nyepera isunga gunuta urula vanu chokwadi
daima iwa namka nukuta urane urumende maitichi
taiva uza utisazi kisai zugio zivanu wakaku votera ibozi tisu wanu wakava votera wacho ende vano titisu takava votera tero tisina vano titisu takava votera saka ngawa zazi kisai zugio zedu kutisu chitiwane woku fara na uda uti maria chaisi kushanda ufu wachito ushaya saka torara masei saka ngaile urumende eno kwanza kuta uriravanu chokwadi nguwa nenguwa kutisu chitikwanise woku vimba neza ati atichavi mbina wakana wakundikana wakundikana votu uzavo tuwezi wa sumuzi kuita.
Ini ndini Marvelous Mlanganya huye ndini mu Washington.
Muchirongwa chedu che live talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere che coronavirus. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Kambo pane asipo kubva kuna mshakabu Simon Chopa Chimbetu tabatashuka kumagume chirongwa chedu sezvungu yedu yapera regaiti mbotarisa musore naudza nhasi. Hurumende inoti yava kupa veruzhinji makupo nekutenga hupfu sezvo pane vainoti vari kuita zvechikiribide mukutengeswa kwehupfu. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nhaurirano pakati pavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndiyo chete nzira yekubudisa nyika mumatambudziko airi. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemi, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Prasidis Jeremiah.
Soku izika disenda baku VOA Njebele.